Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatiwirirani nokuita kwakadai. Inoita kuti tisawirirana nezvinhu zvavamunangagwa zvido zvokuti chokutanga vakangoita umbimbi ndoga. Imunoziziva kuti Zano Ndega akasiya jira mumasese.
Tungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa voshora danho remutungamiri wenyika rekungowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba pasina kujeka kuti remangwana ravo rakamira sei.
Committee on buses, combis and registered taxis mushikashika also remain banned.
Danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuti vemakombi vashande nezupko rokonzera mutauro wakanyanya. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika hunoramba huchiwedzera asi vakawanda vave kuporawo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pamakumi mana nevana kana kuti 44. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vane chirwere ichi vanosvika makumi maviri ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vanhu vatanhatu, Mashonaland West vanhu vashanu uye Matabeleland North munhu mumwe chete. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana uye vapora vave gumi nevanomwe kana kuti 17. Vari kurapwa pari zvino vanosvika makumi maviri nevatatu. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vari kuzowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Vakati havo vanenge vachiongorora mavhiki maviri oga oga kuti zvinhu zvinenge zvamira sei vasati vatora mamwe matano. Vamunangagwa vakatiwo vanhu vapfeke mamaski uye kusaungana. Vakakurudzira makambani kuti avheneke vashandi utachiona wecoronavirus.
The outbreak is not over and our country still has some gaps. These gaps are being addressed in a targeted way.
Nyika icharamba iri pachidanho chechipiri panyaya yekugara mudzimba kwevanhu kwenguva yandisingakwanise kutara. Uye izvi zvichatipa mukana wekusimbaradza kurwisa kwechirwere checoronavirus.
Treatment and care with a focus on high risk populations.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vashora zvikuru zviri kuitwa navaMnangagwa vachiti vave kuremerwa nemakata uye pane kurwisa utachiwana hwecoronavirus vave kumbunyikidza vana veZimbabwe. Studio 7 yaedza kutaura nemutauriri waMnangagwa vaGeorge Charamba uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Tabata vachamisa kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya iyi.
Chinonzi nyika vanhu, nyika ruzhinji, nyika mazano, njere moto dzinogokedzanwa. Isu mazivire edu ndeyekuti pasati paitwa chiitiko chikuru chakadai, vanhu hadzisi mombe dzinongobopwa dzoiswa mudanga. Haiwa, vanhu hadzisi mbudzi dzinoiswa muchirugu. Inga kana mbudzi wani muchirugu dzinogona kutaura kuti hai zvatichadizvi. Mombe chaidzo dzinopaza danga wani. Ko ivo vanhu nokutambura kwavari kuita vachinonga sose nemuromo, mukatarisa vazhinji vanga vasingashandi kwemwedzi miviri yapfuura. vazhinji havana chikafu, vazhinji havakwanisi kuriritira mhuri nokubuda kuti maoko avo akasungwa mbira dzakondo. Izvi zvinhu zvoda kuti zvigadziriswe. Munoziziya kuti iyo corona isati yauya vanhu vanokwana 8.5 million vanga vane nzara nokuda kwedrought iriko, and zvaitonesa kuwana chikafu vanhu vachinonga svosve nemuromo. Mukatarisawo vanhu vari kuinformal sector vanenge vachizvibatirawo mubato wavo wemaoko, mabarbermen, mahairdresser, matax driver, vanoita zvakasiyana-siyana kuzvirovera migomo, vanhu ivavo vanenge vakungonzi rambai chete makatarisana. Inoita kuti tisawirana nezvinhu zvavamunangagwa zvido zvokuti chokutanga vakangoita umbimbi ndoga. Imunoziziva kuti Zano Ndega akasiya jira mumasese. Saka izvozvo zvinhu zvinotinetsa kuti zvobva nekupi. Chechipiri, tinodawo kuona kuti vanhu vane kushupika dei papa nekuti corona kuti irwiswe, vanhu vanobva vapohwawo mari muhomwe dzavo pasingaitwi zvematongerwo enyika kana zvemapato. Ndingati mashoko akaturwa nezuro akati katyamadza zvikuru akaita kuti tikadzike kuti ko mazano iwayo anombobva kupi, kozvine zvambobva kupi, ndiani kochipanga mazano iyeyi? Anopa mazano ekuti vanhu vange vachipuhwa ukasha hwakadai kana kuti kuomeswa kwakadai. So ndo mashoko mamwe kuti sati wira nawo. Chatinoda ndechekuti vanhu ngavapuwe zvinovabatsira mumabhizimusi, vashandi vapuwe pamuhoro vanoenderana navo, tichibvisawo mitengo kana kuti matax mutero uri kutsvetwa kuvanhu panguva yakaoma kudai. Mitengo yemagetsi ichidzikiswa, mitengo yemafuta ichidzikiswa, mitengo yekutaura pamanhare mbozha ichidzikiswa, neumetura hwemuchadenga indaneti ichidzikiswa. Vasungwa vakawanda kudarika vakateswa, kurakidza kuti korona yacho iyi haisi kufamba zvakanaka.
Taonawo mubepanhau reSunday Mail nhasi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti vachamisa muri kungonyomba musingadi kubatana nevamwe pakurwisa chirwere checoronavhairasi ichi, vachiti makataura mashoko ekunyomba mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Aiwaka, hatidi kuita kuashaya kwokutsvaga uta nemugate. Handina munhu wandinonyomba, ndiri munhu wamwari zvikuru kwazvo. Handina ropa randakadeura, handina munhu andakauraya, handina munhu wandinovenga. Asi mukatarisa nyaya yavamunangagwa, ndakangoti nyaya yekuita nhaurirano pakadai zvakafanana nekuti moti bere rigare patafura nemunhu. Munoziva kuti panogona kupesera paa kuti mumwe anoda kudya mumwe, mumwe achifanira kutiza. Handina kumbotini nevamunangagwa ndavafananidza nebere, kungofananidza sekuti chimiro kana kuti chimisikidzo cheupenyu hwakaoma kuti vanhu vanenge vachitsvagana kana kuvhimana muvhimi nomuvhimi. Ndo zvandaingotaura chete.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamirioni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. Pasi rose vanhu vafane chirwere ichi vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000, asi vapora vachidarika mirioni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi masere 80,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana mana kana kuti 2,700. Vapora vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000. Nengo yepolitibiro yezanupf vaAbsalom Skosana avakashaya nezuro kubulawayo vari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eHeroes Acre mushure mekupuhwa chiremerera chegamba renyika. danu re hurumende rekuda kumanikidza vose vane makombi kuti vashande vari pasi pekambani yeZupco iyo iri kutatarikawo rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vachitaura kuruzhinji nezuro nezvematano ekurwisa chirwere checoronavirus, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati ngoma ndiyo ndiyo uye Zupco chete ndiyo inobvumidzwa kushanda pari zvino.
Commuter only buses, combis and registered taxis mushikashika also remain banned.
Pari zvino vose vemakombi havasi kubvumidzwa kutakura vanhu. Vanenge vachida zvekutakura vanhu vanofanira kunyoreswa neZupco
and other high risk populations.
Mashoko aya anotsinirwa nemutauriri wesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association Vafarai Muza, avo vanoti zvinobatsira veruzhinji vemakombi vakashanda neZupco.
Chinyire ichocho chekuti tese tinge tiri pasi peZupco chakanaka, nokuti munoona dzimwe motikari sezvakaita makombi vanhu vaigariswa pachinochi pakadoma, which means vanenge vakawandisa kupfuura namba inokodzera kuti inge ichitakurwa mukombi. Motikari iyo yakaonekwa nehurumende kana kuti neDID zvibandiko rehurumende kuti inofanira kutakura vanhu vakati makeji zakati mavhiri aya anofanira kutakura uremu hwakadai. Saka naizvozvezvo izvozvo zvese zvinotapudzwa nenyaya yekuti tese tinenge taakutaurirwa vanhu kutakura. Sezvakaita iye zvinezvi tuvinza capacity kana dai riri bhazi kana dai iri kombi. Saka kuti kuzoti munhu pache zvake anga achishanda panguva ino haakwanisi kuzotakura half capacity.
Asi mumwe ane makombi Bishop Shelton Mujigaro veShekeina Glory Ministries Global vanoti zvekushanda vari pasi peZupco hazvina zvazvinovabatsira.
Handione chiri chinhu chakanaka kunesu isusu ma private owners vema tax, nekuti kuti ukwanise kuve unoita kuti mota yako irarameka unofanira kunge uchigadzirisawo zvakanaka. Zvichireva kuti inenge ichidawo ma spare parts, mota inoda matai, mota inoda oiri nezvimwe zvakasiyana siyana kugadzisa ma suspension, kutenga matai emota zviri kutengwa nema US dollars, of which iwewe unopiwa mari yako iri transfer, you know, after some time. And hatidi kunyeberana isusu, we cannot access forex ne bank rate, but unotoenda pa musika mtema ndopa unokwanisa kuti uende unotenga chi forex iyoyo yekuti ukwanise kutenga ma spares.
Izvi handizvo chete zvinodiwa nevemakombi sematauriro ava Mudyaro,
kuti iwewe nemhuri yako ukwanise kuendesa vana kuchikoro mudzimba dzatinenge tichiroja, nekuita sei even uzokwanise kusevha mari kuti ukwanise kukudza business rako. Zvinhu zvisingakwanisiki izvozvo uchishanda uri pasi peZupco. Vanogona havo kutaura kuti dambudziko rinoitika nderekuti maprizes atinocharge isusu anenge asina kuita zvakanaka. Panyaya yemaprize papapo dai vachiita situation yekuti vanotipawo diesel subsidized, munhu anofanira kupiwa an option yekuti anoda kuti aende kuZupco anoenda, asingade kuenda kuZupco ungoshanda akangozvimiririra ega.
Pose panorwa nzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa. Kunetsana kwevemakombi nehurumende kwapa kuti vashandi vaomerwe nezvinhu sematauriro emunyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo.
Makombi hapana, mabhazi acho mashoma, vashandi vakawanda vanotoshandisa maprivate transport pakuenda kumabasa. Public transport inofamba between the cities inenge haisati hapo, makombi haasati hapo. Saka nyaya dzokufambisa iyo zvino idambudziko kune vashandi vakawanda.
Mutungamiri wesangano revanotakurwa nemabhazi nemakombi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanotiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kune veruzhinji.
Tiri kuona zvikuru kuti vanhu vari kutambudzika panyaya dzekufamba tichifambira zvinhu zvakafanya nerufu uyere nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari kuzopedzisira vakwira mota dzemagonyeti nedzimwe motikari vachienda kwavanenge vachienda. Izvi zvinozoita kuti vanhu ivavo vakwanise kubata zvirwere zvakafanana necovid, nekuti hatizivi kuti vatyaira ava vanenge vachibva kupi, vave magonyeti vanenge vachienda kupi. Sezvo vanenge vachikwidza vanhu vakawanda kuti vange vachienda kwavanenge vachienda. Izvi tiri kuzviona ne zvatiri kusangana nazvo pakufamba nemamwe maripotsi atiri kunzwa kuti vamwe vabatwa nezvirwere izvi kunyika dzakafanana naZambia naSouth Africa.
Pari zvino Zupco ndiyo chete iri kubvumidzwa kutakura vanhu munguva ino yecoronavirus. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu anga akazvipakatira mabhambu auraya vanhu vashanu muSomalia nhasi, kusanganisira gavhuna wedunhu reMudug vaAhmed Muse Noah nevateedzeri vavo vatatu nemutyairi wavo. Chikwata chinopfurikidza mwero chiri kurwisa hurumende yenyika iyi cheAl-Shabab chinoti ndicho chauraya vanhu ava. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nezuro vakataura pamadandemutande pamabiko maviri ekupemberera kupedza chikoro kwevadzidzi vepazvikoro zvepamusorosoro zvevatema uye pachikoro chepamusoro chavakambodzidza. Vainge vapedza chikoro ava vaiona vaObama pamadandemutande akasiyana-siyana vari kudzimba nekuda kwekuti vanhu havasi kubvumidzwa kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus. VaObama kunyange havo vasina kudoma mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezita vakashora zvikuru utungamiri weAmerica pakurwisa chirwere checoronavirus. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tikuendera mberi tichikurukura nezvechirwere checoronavirus tichitarisa zviri kuitika munyika. Pari zvino pane vanhu 44 vati vabatwa nechirwere ichi, 17 vapora uyezve 4 vakashaya munyika. Kuti tinyatsonzwisisa zviri kuitika munyika, nasi muchirongwa tina Dr. Tinotenda Simemezwa.
Dr. Simemezwa, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Zviri kufamba here?
Hazviripo, zviri sei?
Aiwa, ndiripo. Ngatichibata inyaya yaenda kunzirai nhasi muchirongwa. Chirongwa chehurumende chelockdown chichange chichiendera mberi nechirungu chinoti indefinitely, vachichiongorora once every 2 weeks. Tiudzeiwo maonero enyu nazvo izvozvo.
Dai zvaibvira taikwanisa kuti lockdown itoitwa for a longer time. Nenyaya yekuti chatiroda kunyanyoita kudzivirira chirwere ichi.
Saka pamunoti muda kuti nguva iwedzero, norevei? Nekuti tanzwa mutungamiriro achiti indefinite.
Kana chiti nguva iwedzero, tiri kureva kuti tiroda kuti izvo vana mazvikokota vari kugadzira mishonga, uyezve ana mazvikokota vari kuita maresearch ekuona kuti chirwere ichi tingachirape sei, kuti vawane nguva yekuti vagadzire mishonga. Zvinotora nguva yakati rebei. Mukuru wenyika vari kutarisa pazviviri kutsura kuti ikonomi itange kufamba, asi isusu kana tichida kuona nezvemaererano ekurapa chirwere icho, tiri kutoda nguva yakati rebei kuti tigadzire vaccine, uyezve tichanyanye kuti mahospital edu awande nevanhu vanenge vachirwara.
Tichitarisa nyaya yezvevanhu vari muZimbabwe vane chirwere checoronavirus, nemaonero enyu, mungati nyika yeZimbabwe iri kuperforma zvinodadisa here patokurukura nezvechirwere ichi checoronavirus?
Mastatistics edu ari kuratidza kunge zviri nani, asi uko tiri kukombeyawo nemanhamba ematests anonzi maPCR kunyanyoda kuti mangani. Saka mastatistics edu ari kuratidza kuti zvinhu zvichakati nakei, asi tinenge tichida kuti vanhu varambe vachingotestwa kuti chinatso zive kuti chichiri kunatso itika. Nekuti vamwe vanokwanisa vari kutofamba vane utachiona asi vasati vatesta.
Tinonzwa kune vanhu vachiti hanzi pane ma RDT tests, kune vamwe vanoti pane ma PCR tests. Takamboita hurukuro mukatitsanangurira mukati PCR ndiyo irimo yatingati nechirungu irimo effective mukuratidza kuti munhu ane chirwere hongu kana kwete. Asi tinoona pari zvino zviri kuitika munyika pane vanhu vakati one day vari kuita ma RDT tests. Nemaondo renyu mungati takufanira kukoshesa ma PCR.
Ndo zvinhu zvatiri kutoda kuti tikoshese pari zvino. Tiri kushandisa ma RDT nenyaya yekuti ndo zviripo. RDT inongotibetsera seyatinoti iyo screening tool, but haitibetsere kunatsoona kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana.
Dok, mubvunzo wangu wekupedzisira, pane kodzero here yekupfeka mask kana munhu ari mumba?
Zvinodipenda kuti uri mumba uri kugara nevanhu vakawanda here. Kana muri kugara makawanda pa nzvimbo imwe chete, zvakanaka kuti vanhu varambe vachingopfekawo mamasi. Nenyaya yekuti vamwe vanhu vaakubuda vachimbotenderera vachienda kumasupamaketi vodzoka kukumba, zvakanaka kuti vanhu vangoramba vachingoita se vachingopfeka mamasi, zvichienderana kuti muri kugara muri vangani. Kuti social distancing tinotoikurudzira even mudzimba chaimo.
Aiwa, doctor, tinoneza tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove 8 to 9 p.m. Muri Zimbabwe musakanganwe pano panepfenyuro yestudio 7. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Chinobhururuka chinomhara muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyikanana. Anokuoneka ine mufaro ndinonyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri muri Zimbabwe. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Chirongwa chenyu chezvechitendero chasvika zvekare vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi zvekare tiri kuenderera mberi tichikurukura nevatungamiriri vemakereke kuti tinzwe mafambisiro avari kuita makereke avo panguva ino.
Ini ndinoitwa mufundisi Richard Moyo. Vanotungamirira chechi inonzi Chiedza Chevatendi kuno kuSouth Africa. Kunamata kwatiri kuita kuno kuSouth Africa kwegore rino lockdown, I think inhau yakaomera vanhu vose vanamati. Nokuti kunyengetera kwatinoita tinozama chose nepatinogona napo, pama platform atinoshandisa, pama WhatsApp group nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Asi tinozama patinogona napo kuti kana patinenge chiparidza vanori nevhangeri vanotumirwa vamwe shoko ramwari roenda mberi. Kutangonyengetera mina kuti tapedza paridza vhangeri totumirana nevamwe kuti vagone kurinzwa mukati manzvimbo dzavagere.
Imimi mashandiro aya munoaona sei?
Zvinhu izvi zviri zvinonetsa zvikuru nokuti kune vamwe vanhu vanoda kutogara navo pasi vachidzidziswa nokuparidzirwa uye futi nokunamatirwa seshoko raJehovha Mwari zvarinotora chiti varipo here vanorwara ngavadane vakuru vekereke vavanamatire. Asi nenhaya yekuda kwecoronavhairasi hatigoni kuti tiungane kana kusangana. Tinongoti umwe namwe kumba kwaari anyengetere nenzira yatinenge tichipana nayo uye futi munhu achinamata. Ende vazhinji zviri kunamatira mudzimba havazvijairi, vanongojaira kunyengetera vaakurwara, vajaira kunyengetera vachimuka uye futi paripo usiku. Izvi kuzonamata nekuparidzwa mukati medzimba zvinhu zvinenge zvitsva mukati mevanhu vakawanda.
Moita sei pane zvino zvinoita kuti vatendi vekereke yenyu vasaora mwoyo?
Tinozama chose kuti ngatirambe chikumbira Mwari kuti atibatsire nekuti nguva ine yecoronavhairas chirwere chinotyisa. Nokuti kana muchiona kwakatanga kuChina chazara pasazadza pasi pose penyika, kureva kuti inhau inorema yaakuda kuti vana vaMwari nesuwo pache tigone kudzoka kuna Jehovha Mwari. Zvinhu zvakakosha kuchinamata mukati medzimba. Mwari wekudengawo pachakwe anoda kuti naye asumudzirwe, arambe achinamatirwa. Saka zvinhu zvakafanira nezvinodawo zvekuti vanhu tizive kuti Jehovha Mwari ari pere. Tinoziva kuti mune simba guru muropa raJesu Kristu. So, ropa rinobatsira ropa rinorwira vanhu vakawanda.
Pane zvinodikamwa nezveveutano here zvamusingaenderane nazvo mukereke menyu?
Pakunamata kwevanhu vakawanda uye futi nezveheudzi pane difference, nokuti veheudzi vanenge vachitoone nzira yavo. Tiri vanhu vasingachagoni kuita zvakafana izvozvo, asi nekuda kwenyaya dzaJehovha Mwari, nokuti mamwe matambudziko nematenda zvaigara zviri zvimwe zvimwe, kuti vanhu vamwari tigone kudzoka kuna Jehovha watimukumbire, nokuti pamira nyika pakadai panorema panogozha, nokuti vanhu vaopera kuparara nekufa saizvozvo.
Imi sevatungamiriri vevatendi, chii chiri kukuomerai panguva ino?
Mbohwande ndechekuti zveshuwa panguva ino yelockdown inguva yakaoma, inguva inorema zvikuru kwatiri vatungamiri, nokuti machallenges atiri kusangana nawo achiri kutumirwa nevana vezvitendero akaoma. Amwe machallenges anotoda kuti Mwari abatsire nekutungamirira, nokuti vamwe vanhu vanenge vachoda kubatsirwa kuda kuyozonamatigwa chere zvakadaro. Saka zvimwe zvimwe zvinorema, unongoona munhu akuti baba ndafunga kuti ndiye kumba kwenyu. Saka zvinotiremera sevatungamiri kupisa kuudza mwana wesanga kuti dzokera kumba kwako. Apa ane dzimwe situation, pane zvimwe zvinonga chichida kuti munhu anamatirwe neumurwere waanenge anawo. Saka zvimwe zvimwe zvatosangana nazvo zviri kutenetsa panyika, kuti vanhu zveshuwa vari kuneteka kuva ino yekorona, asi anotoda kuti agone kunyengetegwa.
Ipai kurudziro yenyu kuvateereri, Pastor Moyo.
Tandingada kusimbisa vatendi vose vanotenda muzita Jesu Kristu Nazareta, uye nevatendi vose vatinonyengetera navo muzita Jesu Kristu Nazareta, ndechekuti vana vamwari inguva yekuti yambe takasimba kunamata. Ndiro vhangeri riya rataigara tichiparidzirana, kuti panyika panewo matambudziko anoitika aimbowira vana vaIsraeri. Saka kuuya kwaita coronavirus yauya yakabata pasi rose, aina kwaisina kusiya kududzira kuti tiri vanhu vanofa kuti timire nokutenda, timire nokunamata. Regai kuora mwoyo, regai kudzungaira, regai kupera tariro pamazuva akafana iwawa, nokuti ndo pamazuva vamwe vachadedera kana kudzokera shure vachati, ko Mwari uya uripiko watainamata? Aripiko Mwari uya wataitsanyira? Aripiko Mwari wataikwirira makomo? Aripiko Mwari wataipoponeza kuti makanaka? Mwari Mwari vakagara vakanaka nguvadzo. Saka vatendi, zivai kuti Jehovha Mwari wekumusoro denga ane nguva dzakwe. Dana Jesu akubatsire, coronavirus iyoyi ichapera chete nokutenda.
Tinotenda mutungamiri wekereke yechiedza chevatendi, mufundisi Richard Moyo, vatataura navo vari kuPretoria kuSouth Africa. Ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Ngatisangane zvekare pano svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai kambo iji Peter kubva kuna Winky D. Kambo iji Peter kubva kuna Winky D kachibva kuno kumudzira we Voice of America uri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance, Vanelson Chamisa, woshora zvikuru danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekungowedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba pasina kujeka kuti remangwana ravo rakamira sei zvikuru munyaya dzechikafu. Danho remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekuti vemakombi vashande nezupko rokonzera mutauro wakanyanya. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika hunoramba huchiwedzera asi vakawanda vachipora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.